Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, August the 30th, 2022. I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about the violence that erupted at a public hearing by a parliamentary portfolio committee in Bulawayo today over the revival of the controversial National Youth Service. Members of parliament were forced to abandon the meeting after suspected ZANU-PF supporters became disruptive and assaulted some of those who opposed the reintroduction of the program. The National Youth Service is notoriously known for churning out violent youths, known as green bombers. The opposition says they were used previously by the ruling party to assault and terrorize its members, especially during elections. And with today's violence in Bulawayo, one might argue the irony is not lost that the program has already turned violent even before its officialization. We will also talk about a voter mobilization initiative launched today. Lichonanjani Zuluganda Abasi ahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhla sixoxa ngodlakela oluqhamuke emhlanganweni obizwe yikomiti yepharlamente koBulawayo namuhla ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service. Lo mhlangano uchithwe ungakapheli ngemva kokuba abanakanelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF betshaye abanye abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe ngoba lusaziwa ngokulolonga abatsha abalodlakela ababesetshenziswa ikakhulu libandla elibusayo ukutshaya abamabandla aphikisayo. Sizaphatha njalo udaba lokusungulwa kohlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Kwaziwayo batereri, nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection, tiri kutarisa nyaya ye mirishonga. Yaitika kuBulawayo kumsangano we komiti ye paramende wanga uchida kundra maonero evanu pamsorope kumusizirwa kwe chirongwa che National Youth Service. Vamwe veavo vanga vachiti havadi kuti chirongwa ichi chiunze zvakare munyika. Vanonzi varohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF. Izvi zvapa kuti sachigaro vekomiti yaita musangano uyu vaOmega Swanda vamise musangano uyu. Tichataura zvakare nezveurongwa hwekunyoresa kuvhota hwaparurwa nhasi nevechidiki vachiti rwendo runo vachange vachikwikwidza zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa gore rinouya ra2023. Vechidiki vanoti vanoita nekuvhotera vanhu vasingamirire zvido zvavo. Nokudaro vanoti kuti vavhotere vamwe pazvigaro zvichakwikwidzwa musarudzo dza2023. Zvekare, enda before we go to Harare where Project Vote 263 launched its voter education and mobilization program, we begin our show tonight by talking to one of the victims of today's violence in Bulawayo, Mr. Eric Gono. Mr. Gono, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, my brothers. Good evening, listeners.
Yes, thank you so very much. And we would appreciate if you can raise your voice because I can barely hear you. Mr. Gono, you were a victim of violence at today's hearing in Bulawayo. Briefly, tell us what exactly happened. How did you come to be assaulted?
Thank you very much. What happened was the parliamentary committee on youth education invited us as young people to come and give our views pertaining the reintroduction of the border GSV, National Youth Service, popular known as Magreen Bomba. So we had gone there as the young people to air our views, our discontent about the reintroduction of this program. As we were airing our views, ZANU-PF thugs mobilized by non-ZANU-PF youth, any loyal to the sport of a leopard, they turned violent and they attacked my person. And they also advanced on a lady, Grace Mtanda, who was also part of the young people who were judging their views.
And were you injured?
Yeah, I sustained a few cuts and bruises on my face and neck, but nothing major. But I also lost my shirt in the process.
You lost your shirt?
Yes, and I sustained cuts and bruises on my face and neck.
Saka bavharura sheti yenyu vakutabulele.
Batabulile isheti lami lisele lingamanqambunqambu. Vatambura sheti yangu yasara iri mapisipisi bati. Andinakuwara zvakanyanya nandakuwara zvishoma kumeso nemuhuro. Lama bruzi ndinamakati entanyeni lapa nafelefele.
Ngama bruzi zao kuti kudingeka kuti uye kudokotela
yini? Ngithe ngisuka lapho ngihambile kudokotela ngayakhangekhangelwa ngaphiwa amaphilisi okumisa ubuhlungu.
Okay, siyabonga mnumzana Gono, and please do stay on the line. Abasanda kusixhuma aba vachangoti bata pachirongwa ino inepfenyuro yenyu. Studio 7 uyetiri pachirongwa chive chidigi chirongwa The Connection, zikuhlelo lwabasakhulayo njalo sixoxa ngodlakela olwenzakale koBulawayo namhlanje ngesikhathi ikomiti yedalele parliamente ebona ngezabatsha isenza umhlangano isizwa imbono kaZulu phezu kodaba lokuvuselelwa ekohlelo lwe-National Youth Service. Lapha kuhlelo sikhuluma lo mnumzana Eric Gono, tukutaura naba Eric Gono, mumwe weavo varohwa kuBulawayo nhasi. Mushure mekunge vasimuza ruoko vakataura kumusangano uyu, khulumile ukuti hayi yena akafuni ukuthi uhlelo lwe-National Youth Service luvuselelwe, yikho akutshayelweyo. Uthi utshaywe ngabantu bezanu-PF hansi nabagono ndarohwa nengo zezanu-PF. We spoke to ZANU-PF Information Director, Mr. Tafazwa Mugwabi, and this is what he had to say. Take a listen to what Mr. Mugwabi said about Gono.
Are you telling the world that ZANU-PF members or ZANU-PF youth, as it were, involved themselves in violence against themselves? Then they must be mad if that is what you are trying to allege, because it doesn't make or arise to sense at all. We are tired of these baseless claims that seek to portray or present ZANU-PF supporters and members or young people as if they are beings without human rights, as if they are human without the human component. Why do you always seek to monopolize human rights as if human rights only belongs to or are entitled to those supporting the opposition only? Why do we seek to portray, why do you seek to portray ZANU-PF people as if they have no rights? When they express themselves, they have violated the rights of others. When they are skirmish involving themselves with those in the opposition, they are blamed as if they caused the violence and as if they were involved in violence against themselves. What kind of bias is that? I'm sure even those who are listening to this must be tired of this tired propaganda. Where there were challenges, where there were skirmishes, they must be investigated by the law enforcement agency, because ZANU-PF abhors violence in all its forms and manifestations, except those in the opposition are known to worship violence and rejoice at burning houses and people bruising each other. They have done that in Nyatsime. They killed, they destroyed people's homes, they burned people's houses. Comrade Murambachina, the chairperson of ZANU-PF, lays dead right now at the hands of those in opposition. No one has spoken about the rights of that gentleman who died at the hands of the opposition in terms of what they had done to his house. Because supposedly ZANU-PF people or supporters or members or youth have no rights. What kind of nonsense is that?
Tafadzwa Mugwadi, ZANU-PF Information Director. Back to you, Mr. Gonoman Zwazwa Taura Nava Mugwadi. Uzilu kutu teni lapa Mugwadi. How do you respond?
Well, Nyamuzwa, Umzana, Mugwadi lapa. Umjabulisa, Mtene Krimile, ukuthi akayali, ukuthi akakuphikisi ukuthi ontaka ke ZANU-PF bamedlakela. So he is actually admitting to that, although he is saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikhomithi leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga, ukuthi abasakhulayo babe patriotic to iZimbabwe. iZANU-PF eliyilo ibandla elibusayo lifuna ukwenza lokho ngodlame. Lokhu kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya-introduswa ngo-2001, indlela ababephatha ngayo abantu. Okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke, ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lalu kuthwa phambilini. So nathi mayithiranga tithayo sibuthi ZANU-PF akusariza kuthi youth service yakambomiswa yanga yakatangiza mugore wa-2001, ndiyo yadzoka zvekare kuburikidza nekuzvibata kwavanga vachiita kurwisa vanhu, vachivarwisira miono yavo, kurwisa vanhu vachivarwisira kuti vari kutaurirei pfungwa dzavo. Nokudaro hazviri kushamisi zviri kutaurwa navamugwadi, nekuti vari kubvuma kuti bata ravo rinoita zvemhirizhonga. Chavari kuda kuhwanda nomunhu ndechekuti vari kutivo havasirivo vega vanoita zvemhirizhonga. Asi nhasi uno tavaona vachiita mhirizhonga. Tinonyanya kurwadza ndechekuti vanozikanwa vanga varipo, vanataurai vachitaura mazita ekunyepa muchirongwa, asi vari vanhu vanozikanwa, vachizikanwa zvakare zvakanyanya nekuzvibatwa kwavo kwemhirizhonga. Zvinonyadzisa zvakanyanyisisa kuti bato rakakura seZANU-PF, bato riri kutungamirira nyika, bato rinova iro riri kuda kudzosa chirongwa ichi, razvibudisa pachena kuti ibato remhirizhonga. Chirongwa ichi ndechekuda kumbunyikidza vechidiki, ihlelo lelu valiletera kupera ukuzohlukumeza umphakati. So hakusimanganisi kuveza nje iZANU-PF njengoba lilivandla leropa njengabesichuva.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi, Mnumzana Gono, uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe eleZANU-PF. Ulilunga leZANU-PF?
Angisondelani leZANU-PF ngitsho kancane.
Siyabonga.
Angisondelani leZANU-PF ngitsho kancane. Njalo abalandeli beZANU-PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo luye phambili. Njalo into elesizi kakhulu yukuthi uNumzana umhlonishwa ubaba uOgi Omega Sanda okunguye kade ekhokhela i-committee okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebephenduke ibhova sebefuna ukubulala abantu sebethele nezitulo befuna ukutshaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imibono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-green bomb.
Siyabonga mnumzana Gono, qhubeka ubambile kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 and we are talking tonight about the violence that erupted in Bulawayo today during a parliamentary portfolio committee hearing of the reintroduction of the National Youth Service. Joining us now is Mr. Ngobizita Donga, Advocacy Programs Officer, OA Zimbabwe Christian Alliance. Mr. Donga, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Kinga, and thank you very much for having me on the show.
Thank you so very much. We appreciate your time. And what do you make of the events in Bulawayo today?
Siyabonga kakhulu Ntunga. Okwenzakale kobulaya namhlanje akusithokozisanga njengamayouth.
Unfortunately, soluqomile ucingo lukaDonga. We have lost Mr. Donga there, Mr. Donga, Advocacy Programs Officer of Zimbabwe Christian Alliance. While my producer tries to reconnect with Donga, let's go back to Nomzana Gono. Vagona tizokerei kwa muri. Muri kuti chirongwa ichi ngachisa dzoka zvachose. Ichakashata ne. Because takaona gurukota renyaya zvemayouth Kirsty Coventry last week achapia ku parliament. Achitaura kuti rwendo runo chirongwa ichi haiwa chichange chakanaka zvachose zvekuti politicization yakamboitika iyaya haiwa. This time around, chirongwa chemunhu wese, whether CCC, ZANU-PF, MDC, ZAPU, Mtwakazi, anzi chirongwa chakanakira munhu wese. Muri kupesana nazvo papi?
Ndinotenda. Chokutanga tatabvunza ndechekuti kana chirongwa chakamboitwa chidzoswa, chinoda kuziva zvachakanakira. Kubva pane zvakamboitwa tati isusu tinoda kutanga tatarisa kumashure kuti chirongwa ichi chaizikanwa nei chazokonzera kuti vade kuchidzosa nhasi ino chii pakubvunza kudaro tashaya mimbiro inotidzidzisa kuti pane chakanaka chakamboitwa nechirongwa ichi asi chatatowana ndechekuti ndangariro dzechirongwa ichi dzatiinadzo kuurawa kwevanhu. Tabvunza zvakare kuti nyika ichitambura kudai dambudziko ringava vechidiki here zvazvosvika pakuti tiunzirwe chirongwa chakafanana neichi chekuti zvakada dambudziko kutambudzika kwaita nyika mhosva yapiwa nechidiki here ndezvakonzera kuti kuunze chirongwa chakadai ndezvimwe zvezvinhu zvatanga tichibvunza. Tatibvunza zvakare kuti hurumende takatarisa kuti vanga vachiita chirongwa ichi vamiririri vedare reparamende vatinombonzwa kuti vari kudzingwa mumahotera hurumende ichishaya mari yekuti vagadzirire mitemo vachengetedzeke vachiita kutigadzirira mitemo. Nhasi mari yekuti vazoita chirongwa ichi vaiwana kuti iye hurumende ichishaya mari yezvirongwa zvakakosha zvakafanana nekuti dare reparamende rikwanise kugara zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvinhu zvemibvunzo yakawanda yatanga tiinayo yatanga tichibvunza tichishaya mimbiro. Tabvunza zvakare kuti nyika ino payasvika kudai chaita kuti chirongwa ichi chide kudzoswa chakatarisana nemasarudzo chii? Chakatarisa kuti youth service yataiziva yakamboitwa yakaitwa panguva yakatata misazi zvakare yakashandiswa nebato kuti kanganise sarudza. Tabvunza zvakare kuti muzvirongwa zvekudzidza zviri kuitwa muzvikoro vanhu vari kudzidziswa zvakanyanya nenyaya dzepatriotism. Tinoona pane mapoema anotodzidzisa vana kumaprimary schools, even up to institutions vari kuitiswa zvirongwa zvepatriotism. Vari kuti here zvirongwa izvozvo zviri kutadza kudzidzisa vana kuvapatriotic?
Mr. Gono, ndikubatei muromo vagono ngubambe mulomo khonapo. We'll be right back. Please do stay on the line, Mr. Gono and Mr. Donga. Let's take a short break. We'll be right back. Let's move on to the Voter Education and Mobilization Initiative launched by Project Vote 263 in Harare today. Those who attended, that's Nation Kotlo. Let's take a listen or watch.
Chirongwa chaparwa neProject Vote 263, chirongwa changa chakanaka. Uzi vanga vachitaura zvema electoral reforms. Aya achange achitiwa a conducive environment in the 2023 harmonious elections. Panyaya vachitaura yekukurudzira mayouth kuti ange achiregister. And pamareforms awo pada kuti tiwedzerewo masenders ekuti mayouth ange achikwanisa kuwana accessibility kune masenders ari padhuze ekuti anga vachiregista kuti kuvhota. Kozi izvezvi tine challenge yekuti Harare munomu tine makombe district office only ndo iri kuregistesa vanhu kuvhota. Ofichi takamobilisa mayouth tikusvika ipako pakazara pane line rakakura. So mayouth arizofesa challenge yekuti vanenge vane zvimwe zvinoda kuita. Vamwe mastudents vanenge vachida kudzokera kuzvikoro, so vanozogumisira vaita give up kuti jakuenda. So that's a challenge. Ende pane pane munhu wani ari kuregistesa vanhu. So that's another challenge. So ndo zvinhu zvaraisewa neproject 43 zvakanaka maizi.
Ini chimwe chinokunetsaiwo sevechidiki chinoita kuti munge muchitadza kunyoresa kuvhota kana kuvhota ichii?
Okay, panyaya inotadzisa kuti sevechidiki tinge tichinyoresa kuvhota, chokutanga madhokumendi anodiwa kuti tinge tichinoregista kuvhota. Vechidiki vakawanda havana zvitupa. Chitupa is a requirement kana tichida kuregista kuvhota. So pavanoenda kunopiwa zvitupa, mayouth havasokwanisa kutora zvitupa kuzi varosvika unoda kumukirana 5 o'clock or 4 o'clock kuti ngo chinobata line kumakombe kupiwa chitupa. So it's a challenge. Washaya chitupa uchakwanisa vasakwanisa kuregista kuvhota.
Mune makore mangani uye makaregista kuvhota?
Ndine makore 20 years and ndakaregista kuvhota.
Nashon Kotlo, one of the youths who attended the launch of a voter mobilization campaign by Project Vote 263 in Harare today. Uke kuluma lapho le ntatheli izindaba ye Studio 7 uGodwin Mangudla. And now coming to you, Mr. Donga. Now, Mr. Donga is an advocacy programs officer with the Zimbabwe Christian Alliance. I know you'd have wanted to weigh more on the issue of violence, but because of time, of the time factor, we have to move on. What's your take on the on this new voter mobilization initiative? I know you guys are also engaged in the same.
Thank you very much. I think so far so good in terms of voter mobilization that most organizations are doing. If you look at all the sectors, the women, the church, the youth, we are coming up with very innovative ideas and programs to lure youth to register to vote. This is something that is commendable. But last week, there was something that really could have affected the whole voter mobilization process, the issue of the nomination fees. I think it's a deterrent that really.
Again, we've lost Movista Donga there. Nonetheless, Siegu Baba Ugono. Mnumzana Gono, are you still on the line?
Yes, I am. Yeah.
Yes, sesi pribanje uhlelo lwethu agono ukuyino ngakukhuthaza kwabanye abasakhulayo kuyiwa phambili sikhangela amanye ama hearings aza kwenziwa kwezinye indawo phezu kohlelo lwe National Youth Service Law.
Kwasekuqaleni ngifuna ukuthi mina ngithi ayikho ipatriotism engadlula ukugcina i-peace siphila elizweni elilohulumende esiphilisa nzima kangaka. Ngiyababonga ontanga who are refusing to be intimidated, who are refusing to be used. Lechibithi esende nowakuudzira kuti ngatirambe takasimba, but ndichitenda zvakanyanyisisa Project Vot, chirongwa chaari kutanga chevoter registration, kuti HBT yese ngatinyoresei tiende tinovhota. We have got the demographic majority, let's go and register and vote and express ourselves unequivocally in the ballot box to rescue ourselves from this diabolic government that we live in today.
And to those who say they will not be registering to vote and they will not be voting in the next election because people have been voting for 40 years and there hasn't been any change. What's your way to them?
My general observation is that most people who say they don't participate or who say they've been voting for the past 4 decades actually are not registered voters. If you go in urban centers, you'd find that the majority of young people are not registered to vote. So I want to encourage young people to say the only time that you get to be involved in choosing how you want to be led and who to lead you is when you express yourself through a ballot paper. So I challenge young people to change that mindset of not voting, because by not voting, they would have perpetuated the current establishment. This military authoritarian regime will not go unless young people take responsibility, register and vote, and ensure that they do go and vote on the election day. And
thank you, Mr. Gono. On that note, I'm sorry we have to leave it there because we are out of time. But thanks so very much to our guest, Mr. Eric Gono, a victim of today's violence in Bulawayo, as well as Movisita Donga, advocacy programs officer for the Zimbabwe Christian Alliance. Again, would like to apologize for the phones. The connection was really bad today, but this is it. Good night, Zimbabwe. Let's make another date next week. I am Tungamilinkomo.